Vatambi vezvikwata zvemuno vari kusimuka manheru ano vapedza mitambo yavo yekaso laga Premier Soccer League vakananga kuSouth Africa uko vari kunosangana nevari kubva mhiri kwemakungwa. Vatambi ava vanosanganisira Kama Biliyati weYada, Emmanuel Jalai weDynamos, Walter Msona weSimba Bora na God knows Murwira weCape United avo vaive pamitambo ichangobva kupera neKenya neCameroon iyo yakaita mangange 0-0. Mutauriri weZifa vaMike Madoda vanoti vatambi vari kubva mhiri kwemakungwa vari kutarisirwa kuve vave muSouth Africa mangwana kunze kwaTino Kadewere weNantes, Marshall Munetsi weRheims kuFrance na Teenage Yadebe weCincinnati kuOhio kuUSA avo vane mitambo manheru ano kunyika dzavari. Magnus Nakamba weLuton, Terence Jukamanja weSupersport na Brandon Galloway wePlymouth avo vaive vasipo pamitambo neKenya neCameroon nezvikonzero zvakasiyana-siyana vari kutarisirwa kuve vave mukamba mangwana. Vatambi ava vari kubatanawo nevamwe vatambi vagara muchikwata ichi kwenguva refu vakaita saJordan Zemura weUdinese kuItaly, Edirino Mota weCardiff City kuEngland, Prince Dube weYoung Africans kuTanzania, Gerald Takwara weAl Minna kuIraq na Munashe Garanganga weFC Copenhagen kuDenmark. Tawanda Maswanise weMotherwell kuScotland, Tawanda Chirewa weDerby County kuEngland na Washington Arubi weMarumo Gallants muSouth Africa vari kutarisirwa kubatana nevamwe zvekare. Namibia neZimbabwe dziri kusangana pamitambo miviri yakateverana musi wa11 na15 Gumiguru muSouth Africa makare. Kari kare veruzhinji ingadai vave kutoti Zimbabwe yakatokunda mutambo usati watambwa asi aimboridza pembe muPremier Soccer League vaSam Hamandawana vanoti kare haagare ari kare.
Bhora raitambwa kare nerako mazuva ano zvatisiyanei, but zvisinei nokuchinja kwaita bhora yezvinezvi. Zvaiitika kare hazvichaitika yezvino.
Zimbabwe iri pachinzvimbo chechitatu nemapoints maviri kubva mumitambo miviri mugungano rezvikwata zvina regroup J iri. Namibia ndiyo iri pasi pasi isina kana point imwe chete kubva mumitambo miviri. Cameroon neKenya ndedzo dziri kutungamira nemapoints mana mushure mekurova Namibia nekuita mangange neZimbabwe. Zimbabwe inofarira kurova Namibia mumitambo miviri iyi kuti irambe ine mukana wekuenda kumafinary eAFCON. Asi George Mudiwa uyo aimbobatira Capes United anoti izvi hazvisi kuzove nyore.
But it's a tough match, very tough. A small team in Namibia, itori team jaja yoti pane mitambo iri miri yese, pane mitambo jaja tirege kufunga kuti yoko.
Munyori wezvemutambo wenhabvu Admire Mwemeke anoti Zimbabwe inofarira kusunga dzisimbe pamitambo iyi.
Zimbabwe haifanira kudherera maBrave Warriors ayani, vanofanira kutotamba sevari kutamba neCameroon kana Nigeria chaiyo.
Asi mutsigiri wemaWarriors ane mukurumbira vaChris Romario Msekiwa vanoti vane chivimbo chekuti Zimbabwe ichakunda mumitambo yakakosha iyi. VaMsekiwa vanoti vatsigiri veZimbabwe Warriors vanofarira kuita chipatapata kuenda unandare kunotsigira chikwata chavo kuti chikunde.
Watsigiri wese weZimbabwe anogara muSouth Africa tinodada nemi nekuti panotamba Zimbabwe munouya neuwandu hwenyu hwakanyanya. Tiri kuti wese weZimbabwe even ari kunana Cape Town huyai tiite mhere mhere, tinoda kuti tibuye nemapoints akakwana.
Vakapedza neNamibia chikwata chaMichael Nees ichi chiri kusangana neKenya musi wa11 mbudzi chichizopedzisa mitambo yacho neCameroon musi wa19 mbudzi. Zvikwata zviviri zvichapedza zviri pamusoro mugungano iri ndizvo chaenda kumafinary ayo achaitirwa kuMorocco gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.